Mufika wa 4 jika gore ino urufu kwa mfuwa 20 and macho start kwa 21 mfuwa 21 kwa njanga ya tunuti ma auction ma sale ni ma auction mangwana aki uswe china mfuwa 22 mfuwa kwa mfuwa mfuwa ma contract sales yaga nori ma waini ma contract wepa wantanga kutenge za mfuwa china wangu ma asku kwa mfuwa ye conference ye fozga inoona kuti inyanya varimi langa zitwe sei kuti fozga ibusiness fozga ishi yekutinorima ichifamukira kuzvekurimiwa kutengeswa saka musangano wakakokwa nevanhu vecardinal kuti varimi vauye
makatarisa varimi vezimbabwe kusvika pari nhasi vari kutambira sei nhau yekurima fodya sebusiness vachisiya zvimwe zvirimwa zvakaita sana chibage nemapfunde zvavanga vakajairira kare izvo
sekuona kwatiri kuita varimi vari kuzvikwanisa zvakanyanyisa kuita kurima fodya sebusiness kazhinji sekuona kwatinoita varimi vanorima fodya havakanganwi kurima zvimwe zvirimwa zvechikafu zvakafanana nechibage nezvimwe mapfunde nezvo zvakadaro zvenzungu vanorima zvakare
vemabhanga vachange vachichiedza kuita kuti varimi vawane mari munoona here zvichigona kuzozadzisika izvo
inini sekuizi yakatinoita tinoziva kuti kana mwaka wokutengesa kwefodya watanga sekuona kwanoita makore yakapfuura ndo panotanga kuwanikwa mari yeye yatinoti cash mumabhengi saka isusu tinotarisira tine chinyimbo chikuru kuti bhanga redu guru rereserve bank richaona zvakaita kuti mari iyi inge iripo kanisa mari yemukati kana kuti mari irimo muzimbabwe kare senga fodya saka vanounza yeye yatinoti foreign currency saka mukunza kwanoita foreign currency ino vanouyawo zvakare necash yekubhadhara varimi saka tinotarisira zvikuru zvakanyanyisa kuti varimi vanenge vachiwana mari yavo sekutarwa kunenge kwaitwa nebhanga redu guru rereserve bank
ivo varimi vedu vefodya munyika umu zvichemo zvavainazvo kunyanya zviri kuvatambudza mukurima kwavo fodya mumwaka uno ndezvipi
chakanyanya kunyika mwaka uno wa2ajanuwari ekutanga wegore uno kwakamboshaikwa mvura zvekuti imwe fodya zhinji yakatotsira munda haina kuzokwanisa kukura asi tinotenda mwari patanga takuzonosvika kukupera kwajanuwari kukura yakazokwanisa kukaya zvakanaka zvekuti fodya yanga ichiripo yakakwanisa kukura zvakanaka
vamwe vari kutarisirwawo kuuya kuzotaura nevarimi pamusangano uyu ndevapi
pane varume vanenge varipo ndeveministry of lands agriculture and rural settlement kwoya isisi vetrng kwoya vemaauction floor ndino kunotengeswa fodya nevamwe vakaenda kune vamiriri vevarimi vanenge varipo vachidzidzisana nevarimi kuti zvinoitwa sei kuti kurima fodya ibusiness
imiwo mashoko enyu amungasiyewo yekupedzisira
sekutanga ndotanga nekuvatenda zvikuru nekushingirira kwavakaita kurima fodya nekukwanisa zvavachaburisa izvozvo isusu setrng tenge tichitiwo no kana mune matambudziko amunenge masangana nawo sevarimi titaurirei tione tisenze pamwe chete tizvigadzirisi ende tinokurudzirawo kuti hano fodya ichiripo ichiri kudiwa musanyanya kuteerera zvinotaura vanhu vamwe vakawanda fodya is a legal product inozvinyika kurima pamutemo mubvunza kutengeserwa pamutemo nedzimwe nyika.